Masangano evarairi dzakaita seProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe R2s anoti haasi kufara nedanho rehurumende rekuti vakuru vezvikoro nevarairidzi avo vari kuti havasi kukwanisa kunge vari pabasa nekuti havana zvikwanisiro vange vadzokera pabasa muzuva ranhasi. Mutungamiri wePTUZ Vatakavafira Zhou vati zvinodikanwa inhaurirano pakati pemasangano evarairidzi nehurumende dzakanangana nekugadzirisa nhuna dzavainadzo kwete kuvambunyikidzwa kuti vadzokere kumabasa ivo vakaomerwa neupenyu.
Kueducation hakushande necommand and control, dialogue necollective bargaining ndo zvinopa kuti pave neindustrial harmony neproductivity. Saka kubvundidzirana hationi kuchipa a lasting solution asi dialogue ndo chete chinhu chingapa lasting solution.
Vazhou vati bazi rePublic Service Commission ratumira nhume muzvikoro nhasi kunoongorora kuti ndevapi vadzidzisi vaenda kubasa nevasina. Vati vatora danho rekuti vadzidzisi vashande zuva rimwe chete pasvondo sezvo mari dzavari kutambirikwa nehurumende dzisiri kuvakwanira kuti vaende kubasa mazuva ose.
Ipapo tinotenderana navarairidzi vakawanda kuti mari yeUS 540 ndiyo chete ingakwanisa kuti idzosere varairidzi mune zvakanaka kuzvikoro. Asi zvekare isu tada kuratidzawo kuti kunyangwe takaomerwa kudaro mwoyo wokuti tatinawo varairidzi vatinotungamira vakatiudza kuti vanokwanisa kudzokera one day sekuchido chokuda kuti varaidzi vataridze kuti vane chido chokubatsira vana asi vachivimbawo kuti hurumende inoona effort yavanoisa yozogadzirisa maringe nemari yavanotambira ye540. Mari iyoyo ikashaya hationi varairidzi vachikwanisa kuti vaende kubasa mazuva ese.
Zvichakadai mutungamiri weR2s vaobert masaraure vati vatokwidza nyaya iyi kumatare vaiti zviri kuda kuitwa nehurumende zvokudzinga varairidzi basa nekuti havana zvikwanisiro hazvizi pamurau.
Nyaya yekunzi vanhu vasina kuya kubasa kusvika musi wa22 February vachazenge vachirasikirwa nemabasa avo haikwanisi kuimplimendeka tichishandisa mitemo ichiri muzimbabwe. Hakuna pasi rino kunowanikwa employer achirizainira maemployee. Tikatarisa mapublic service regulations, umwe nemumwe ari dunga munhu anozivisa kana ada kusiya basa nguva yaanoda kusiya basa. Vasiri kuya basa ava vasi vanhu varobva kubasa, vanhu vakundikana nyaya yekushaya zvikwanisiro. Hazvitenderwe kuti kana paitika gakava pakati pemushandirwe nemushandi, mushandi oshandisa mutemo weabsentism kana mumwe upi mushandi waangade kushandisa kuvharira panze vashandi vane zvichemo zviri genuine. Ndosaka tazozima ratatorera nyaya iyi kumatare.
Vatiwo havasi kufara kuti vamwe varairidzi varamwa kumaka mazamanishoni emafomu 4 nemafomu 6 mushure mekunge zimiseki yatadza kuvabhadhara mari dzemaallowance.
Vambomira kuita basa iri nenyaya yekuti hurumende iyo inofanira kunge ichipa mari kuzimiseki. Iri kunzi yakanonoka kuendesa mari vamuchirinove netreasury yavo, havana kuendesa mari kuzimiseki. Zvaiitika ndezvekuti vanomaka vasvika pasina mari yekuti vaone chekugara, chekufambisa nechekudya. Saka kuti vanzi vangashande basa zvisipo zvavaremera, vamwe vanzi vanoti wa 25% yeallowance yekuti vange vachishandisa vachiita basa. Saka chishuwo chavo ndechekuti saka kana matipa 25% imwe mari tikaiwanepi. Zvaita kuti vanomaka vamire kuita basa iri kuchizoita mhirizhonga dzakawanda dzatondwa dzakaitika kugweru kusvika vamwe vanomaka vaire vanzi vasungwa kuti vadeedzerwa mapurisa kuti mapurisa amanikidze vanhu kuti vamake. Tichionawo pachiedza kuadreswa nemaregional manager dzezimiseki pachishayikwa solution nenyaya yekuti mari iri kunzi yakabatwa kutreasury.
Tsvagiridzo yataita yaburitsa pachena kuti varairidzi vari kumaka mazamanishoni kubulawayo, gweru nemutare varamba kuenderera mberi nokumaka kudzamara vapiwa mari dzavakavimbiswa nesangano rinoona nezvekunyorwa kwebvunzo reZimbabwe Schools Examinations Council ZIMSEC. Vamwe vevari kumaka mazamanishoni aya avo vasina kuda kubuda pamhepo vati ZIMSEC yakanga yavavimbisa kuti ichavabhadhara svondo rapera asi vaona zvakakodzera kuti vachirega kupedzisa kumaka bvunzo idzi sezvo vachiti veZIMSEC vari kungoramba vachitipa munondo pamusasa. Mutauriri weZIMSEC Muzvare Nicky Dlamini pamwe nemutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakati varairidzi vanenge vasina kuenda kubasa havasi kuzobhadharwa.
Maticha nokuti vakambotichiwa, ivo vakambotichiwa voramba kuticha hatichawirirani. Asi dagara basi kudarara mukanazo mawire kuti haano tomboita zvinhu zvakanaka zvinovafadzawo zvokuti asina vokuinda kubasa habhadhagi ainda anobhadhagi.
Varayiridzi vazhinji vanoti vari kuda kuti hurumende idzosere mari yavaitambira muna 2018 pamadhora mazana mashanu nemakumi mana emadhora ekuamerica pamwedzi, asi hurumende inoti homwe yayo yakaboka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.